Mumwe mugari wemuHarare wevashanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vaGeorge Makoni, vanoti zvatove pachena kuti amai Mugabe ndo vachatora chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika paCongress yebato reZANU-PF yakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Ya, ndinoona vachipinda nekuti pari zvino takatarisa maprovinces ese akatoti zvinoita, uye nemaboka akasimba emuZANU-PF akaita sevechidiki nevekumadzimai, even naimo mupolitibhero hapana ari kuti pwe pari zvino, nekuti makazvitarisa iye zvino izvi avice president wechipiri aendeswa navo, ende vakaendesa vamwe vakuru futi vakaita sana Didmas Mutasa vaitonzi vanotyisa ngari mukuru wemaCIO. Saka iye zvino izvi nenyaya yekuti vari kutyiwa, handifunge kuti pane anoti pwe, uye iye murume wavo makatarisa chazokonzera kuti adzinge vanhu vese, ivo ndo vanenge vachikonzera. Saka ndiye ari kuteerera.
Kunyange hazvo gurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakati gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai vanogona kutora matomu kubva kuna vaMugabe kana vachinge vasiya basa. Vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika reZinasu vaPride Mukono vanoti nemamiriro akaita zvinhu muZANU-PF, vaSekeramai vanogona kuswera vakamirira Guyo Sembwa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory kaDau vanoti waamai Mugabe munhu ane masimba akawanda mubato ravo zvekuti chese chavada hapana chinoramba.
Takatarisa zvakaitika mazuva apera aya, omwedzi yapera iyi, amai Grace Mugabe vakaratidza kuti munhu ane masimba chaizvo mubato reZANU-PF. Vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Joyce Mujuru, vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Mnangagwa, uyezve amai Grace Mugabe vakakwanisa kunge ivo vachiapointwa kuti vange vachitungamirira bato revakadzi mukati meZANU-PF. Saka sekuona kwangu ndiri kuona kuti zviri kudiwa namai Grace Mugabe sezvataona sevana veZimbabwe zvinenge zviri kuitika.
Vatiwo kusimukira kuri kuita amai Mugabe chinhu chiri kukonzerwa nekusimudzirwa kwavari kuitwa nevanhu vari muchikwata cheZANU-PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40. Muzvare kaDau vanoti amai Mugabe munhu atove neshuviro yekutungamirira nyika, kwete kugumira pakuve mutevedzeri wemurume wavo chete.
Amai Grace Mugabe sezvatinonzwa o zvinotaurwa matinofamba kana kuti imo mubato reZANU-PF, zvinonzi ivo amai Grace Mugabe vanenge vakarerekera mubato rinonzi G40. But ini sekuona kwangu ndinofunga kuti amai Grace Mugabe vanokwanisa kunge vaine vachitungamirira maagenda ana Jonathan oye G40. But ndinoona kuti amai Grace Mugabe ivo semunhu vanokwanisa kunge vaine shuwiro yekunge vaine masimba ovange vachitungamirira muZANU-PF kana muZimbabwe. Tinokwanisa kunge tichiita makakatanwa kuti vari kutungamirira, vari kuseri kwavo kune G40 kana kuti kuseri kwavo kune murume wavo. But zviri kuitika zvatiri kungoona zviri kuitika mubato reZANU-PF, vanhu vanodzingwa, zvinotaurwa naamai Grace Mugabe kumarali yavo, zvavanotaura in public kuradio and TV, zvinoratidza kuti ivo pachezvavo vana agenda neshuwiro yokunge vaine masimba yekutungamirira muZANU-PF kana muZimbabwe.
Asi mwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti zvinogona kunetsa kuti amai Mugabe vazoita mutungamiriri wenyika sezvo zvisati zvozivikanwa kuti vaMnangagwa vachatora matanho api.
Hatingati vaMnangagwa vatobuda zvemene. Mashoko ataugona vachiwenga anogona kunge achidondekana nemashoko avaMnangagwa wekuti vachadzoka. Nokuti vachiwenga vari kuti vanhu ngavaende kuCongress pasina kudzingwa kuri kuitwa. And saka izvo zvokuti titi vaMnangagwa vatobuda tangagona kuti netsei. Pane zvenyaya yavaSekeramai. Chiripo chacho chacho ndechekuti hazvisati zvazikamwa kuti zvinodiwa kuitwa norumwe rutivi runoda kuzviita ndezvipi. Vamwewo vari kuti panodiwa kunzi vaSekeramai vazvizopinda, then ivo mai Mugabe vova mutevedzerwa wasekera mai ndozvimwe zviri kutaurwa nevamwe vamwe vari kuti ha mai Mugabe vari kutoda kunzi vapinde ipo chaipo vakuva president saipapo hapasati pahwisisika
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti zvinodiwa navamugabe muzanu PF ndizvo zvichaitika
zviri kuitika kumusangano wezanu PF mahumbwe asi zvinoreva izvo kuti chinonzi zanu PF semusangano ndivamugabe vamugabe ndiyo zanu PF ndovane matomu nemasimba ose zvavo zvavanoda ivo ndozvinoitika muzanu PF kureva kuti kana vakada kuti mudzimai wavo apinde kuyamuri kuti extraordinary congress muna December anotongopinda hakuna chinonzi extraordinary congress chine kumeso nekuti zvinenge zvatotaurwa kumba kwavo hakuna angasimudze musoro mukati mezanu PF kuda kupikisana navamugabe nekuti masimba ose ari muna vamugabe kusimudza musoro kuzvidzinga kumusangano ndodambudziko riripo vamwe vese vamuri kutaura kuti vana sekera mai vanangana vanangana zvinoenderana nekuti vamugabe vada here kana kuti kwene ndozvinofanira kuzivikanwa nevana vezimbabwe kuti chino chatinoti musangano wezanu PF hausi musangano wekuti tingatoti kune vanhu vanongasarudza vakataura zvavanoda zvikateererwa aiwa simba rese riri mumaoko avamugabe ndo chokwadi ichocho
vamavhinga vanoti kunyange hazvo vamwe vaitsigira vamunangagwa vachiri muzanu PF hapana mukana wokuti munhu aitsigira vamunangagwa akafanana namai Opa Muchinguri Kashiri atsive vamunangagwa pakongresi yezanu PF
ndezvekutamba zvatiri kutaura hakuna zvokuti hanzi mai Muchinguri vangapinde pachigaro kana kuti chandinoona ndechekuti zviri kudiwa namai Mugabe ndozvinoitwa mukacherechedza chaizvo mai Mugabe havadi kuona mai Muchinguri vachipinda pachigaro iko zvino zvava pachena kuti mai Mugabe ndovanotopinzwa mai Muchinguri namai Mugabe hazvionani saka nekudaro hakuna zvekunzi zvasiyana nekuya kunonzi kune vanhu vanoenda kusarudzo vanhu vachivhota vachisarudza kuti vanodangana kana ngana kwete ukungugadzwa navamugabe kuiswa pachigaro navamugabe vamugabe vachaisa mudzimai wavo
vamudzengi vanoti vanhu vakawanda vachange vachipikisa kuti amai Mugabe vaite mutungamiriri wezanu PF pamwe nenyika vachange vachidzingwa muzanu PF kana kongresi yemwedzi inouya yapfuura
kuri kuti mai Mugabe vanonzi ndo vaitwa vice president zvinenge zvotozoitika ndezvokuti vanenge vodavo kuti vasimbise utungamiriri hwavo saka kureva kuti mato rinenge robviswa kana kuti vaya vanenge vachinzi vangangoda kupikisa mai Mugabe pautungamiriri hwavo vanobviswa mubato ndozvinenge zvoitika izvezvi mukatarira vurongwa ndokuti panoitwa ordinary congress special extraordinary congress iitwe vanofungidzwa kuti vanogona kuda kundopikisa kusumuka kwamai Mugabe kusvika pachigaro chamataura ichi vange vabviswa ndonga maverenga nhasi kuti kana congress yoitwa even nhengo kana takatarisana nenhengo dzecentral committee muchaona kuti dzine chokuita necongress saka pari kunzi vaya vakanzi vanofanira kudzingwa havafaniri kukwikwidza muzvigaro zvecentral committee izvozvo zvoreva kuti kana gwara iroro rikabudirira mai Mugabe utungamiriri hwavo muzanu PF hakuzonyanyi kupikiswa
kudzamara kongresi yechimbi chimbi yezanu PF yaitwa vakawanda vanoti ndipo pachave nemunongedzo wekuti achatora matomu kubva kuna vamugabe ndiani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.